inga damare nefika 4.5 billion US dollars. You know wa inokwanisa kuti batira for 6 months kana kuri kuti kwaita dambudziko rekuti munyika mashaikwa mari. Saka mari iyoyo inofanira kunga iri mureserve bank. Ndozvinotaurwa ne ma organizations sana International Monetary Fund vanova ma authorities anoziva nezvemari. Yatina right now yaparwa ne reserve bank of Zimbabwe $300 million yavati ndo reserve yavanayo iri kubuda pama 2.6 tons ayo egold yavanayo ne 100 million US dollars right up aside. Iri ingosvika 300 million US dollars inova inokwanisa kucover mazuva anosvika 11 kana tichiimpota yakuda pamwedzi 750 million dollars. Saka hatikwanisi kutarisira kuti currency ya icharunonzwa mangwana ichange yakasimba nekuti haina hwaro neisimbisa.
Asika hurumende iri kuvimbisa kuti rwendo runo zvinhu zvinenge zvachinja pane mari dzakamboparurwa makore esaperaya uye ichitiwo yakwanisa kuti inge ichitaura nevanhu vakawanda.
Chinochinja upfumi hwenyika senyaya iri kutaura nenyaya dzemari haasiri mashokoba. Izvozvi gore rine takasangana nedambudziko rekuti tichada kutotenga chikafu chinodhura nekuti hatakaita drought. Tiri kusangana nedambudziko rekuti makomoditi edu kusiya kwegoridhe atinotengesa kunze kwenyika zvicherwa zviri kudzika mitengo zvakanyanya. Saka koreva kuti mari ichapinda munyika inonga iri shoma. Saka ndivo pavari kuunza mari yavo itsva isina support yemari kawanda iri mureserve bank. Ine support yemashoko. Hapana trade inoitwa nemashoko yekuti titendei tiri Zimbabwe tichakupai. Vanenge vati mari ifambe from country to country.
Ko chii chiri kupawo kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba zvakanyanya kudai zvatiri kuona mavhiki adarika?
Hurumende iri kuprinda mari yakawanda. Iri dambudziko takatanga naro makore afura anosvika 26-27 kubva musi wa 14 November 1997 iya yakanyorwa sekuti Black Friday pakazodonha simba remari yedu nekubudikidza kwekupfunda mari kubhadhara maovhetensi. Hatina kumira tika iyoyo kusvika nguva yavagono. Tikabva panguva yavagono tikasvika panguva yavamangudya taingopfinda.